Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulola indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo Nyamavhuvhu 6, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC Rainelson Chamisa raita musangano kusakubva stadium kwaMutare nhasi. Sadak yokurudzirwa kupindira muZimbabwe pasati panyanya kudeuka ropa musarudzo dziri kuitwa mwedzi uno. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League uye kuFIFA Women's World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nasi vaita musangano kusakubva kwaMutare uko kwange kwakaungana zvuru nezvuru zvevanhu. Bato ravo rapomera bato riri kutonga reZANU-PF mhosva yekuda kumboedza kutyisidzira vatsigiri varo kuti vasaende kumusangano uyo. Asi vebato reZANU-PF vanoti vanoteerera kurudziro inogara ichipuwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vanoda runyararo pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu. Mukuzeya nezvemusangano wanhasi tabata mumwe mukuru mubato reCCC amai Linet Karenyi Kore tikatanga nekuvabvunza kuti zvii zvanga zvichitaurwa navachamisa pamusangano wanhasi.
Takataura nyaya yemapolisi achange arimo munyuzi Zimbabwe. Takataura nyaya yekueducation kuti from 0 to grade 7 kuchange kune free education. Takataura nyaya yenyu curriculum kuti tichagara pasi vanogadzirisa ishu yemakala nekuti vanhu makala asitambirika kuvanhu nenyaya yekuti asio expensive vakwanise kudzidzawo zvakanaka. Saka vati muno grade Zimbabwe zvete zvino zvichagadzirwa. Vakatovana kuuniversity vanofanira kunge vachipiwa magrants ekuti vasarawo vange vachibatsirika pavanenge vachiwana dzidzo yavo yakanaka. Vataura ichi yevakwedzera 65 years and above kuti vachange vachibatsirwa nehurumende kuti vawane cheuviri kuti vawane kurarama zvakanaka. Vakataurawo ivo kuti ivo vakwedzera in terms of their health fanira kunge hurumende ichitera kuvarapawo kurapa mahara nekuti vanhu vachikura nezvirwere zvinenge zvichiwanda. Vataura ishu yemadzimai anenge akazvitakura kuti aiwa kakana vaa muhurumende iyoyo vari kuita national duty. Vakapedzisira vachitaurazve nyaya yekuti nyika ino iyi especially Manicaland province vakataurawo ivo kuti tine border chambers so panonga tatove mafactories anogadzira even matishi chaiwo chaiwo and everything. Vakataura kuti vana buffalo shop vanofana kuuya kudzokera panzvimbo paya pataiziva kuti kune mabuffalo shop vana daily board and everything. Saka vataura tourism kuti mumanikaland munomu setourism resort inofanira kunga iriwo inotariswa zvinhu kuti zvinge zvichiitwa decentralized.
Asi zvimwe zvavari kuvimbisa zvekuti vakwegura vanenge vachipuwa rubatsiro zvakadaro daro mari yacho inenge ichibva kupi Michael?
Mari inobva kunyika yedu. Tine over 60 minerals muZimbabwe. Zviri kungoda management kwayo kubvisa corruption zvinozoita confident kuti vanhu vese maizvesa zvakaita confident they will come and invest. Ma vanhu vakawaniswa mabasa. Nyika inenge yane matekisi, nyika inenge yakukura.
Totarisawo nyaya yekutyisidzirwa nhasi mambosanganawo here nematambudziko?
Aiwa vanhu vazama drama vanhu rezvanhu kutyisidzira vachicheta vanhu vavo muchimanzvimbo twavaita kuti vanhu vasabuda vasauya kumarabi vachityisidzira vanhu nedzuro vaitoita zvemamati vakanga varonga kuti vanoda kuita gara yavo isina kuzoitiwa. So kutyisidzira vari kutyisidzira kunyanya nyanya imo musakupa. Vane nyaya yekuti izvo murungu hatidi murungu muno asi vanhu vari kuti vanoda honorable Brian James kuti their member of parliament. Saka zviri kuvashaisa, zviri kuvashaisa musaro.
Mumwe mukuru mubato reCCC amai Linet Karenyi Kore vachitaura vari parunare kwaMutare. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaitawo musangano wavo mukuru kumutawatawa kumashonaland East Province, uko vakati vanofunga kuti bato ravo richakundawo zvine mutsindo. Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye vakawanda vari kubhejera vachamisa navamunangagwa pachigaro chemutungamiri wenyika.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa, uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Gungano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC riri kutarisirwa kuita musangano mukuru kana kuti extraordinary summit svondo rinouya musi wa17 kuLuanda kuAngola. Musangano uyu uri kuitwa pamberi pesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu dzemuZimbabwe, idzo dzave kushorwa nedzimwe nyika dzakabudirira dzakaita seAmerica, uye masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze achiti hadzisi kufambiswa zvakanaka. Izvi zviri kupa kuti vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vakaita savamunjodzi mutandiri vakurudzire kuti SADC izvee nyaya yeZimbabwe. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata vamutandiri.
Sevanomirira kodzero dzevanhu chikumonisa zvizhinji zviri kuitika kunyika yeZimbabwe takanangana nesarudzo dziri muna August uno. Endi zvimwe zvinhu zvacho zvatiri kusangana nazvo zviri kuratidza kuti environment yacho yaida kuti vanhu vakurumidze kupindira. Hurumende yeZimbabwe yoisa neyoita nepainogona napo kuti pasave neviolence, asi mhirizhonga iyi tichiona sekuti iri kungobva divi rimwe chete rakanyanya.
Mungapa muenzaniso?
Pane maripota akawanda atotarisa kubva kumaorganizations ari muZimbabwe akaita sana ZPP, sana Crisis nevanhu vakawanda ari kutaridza kuti environment yacho kana kuti mamiriro ekunze takatarisana nesarudzo ari kuenda achiita achityisa. Pane kutyisidzirwa nekurohwa nekufa kana kuurawa kuri kuitwa vanhu, izvino zvisina kunaka. Saka tiri ipapo tikuzama kuti titaure nevane simba muutungamiriri hweSADC nevakabata zvigaro zvakaita sematroika chee nevakatora muna August uno kuAngola zvigaro izvozvo, kuti vanyatsotarisa zvizhinji mumiriro wakaita nyika yeZimbabwe. Nekuti tinofungidzira kuti SADC inofanira kupleya role yakakura pakubetsera kuti Zimbabwe ive nesarudzo inozoremekedza zvido zvevana veZimbabwe. Izvi hazvigoni kuitika kana zvinhu zvairamba zvichingonongwa mumasarudzo dzapera zvisina kugadziriswa zvakasangana zvakaita semhirizhonga nezvizhinji zvakabva muMakande Commission. So tiri kuzama kuti utungamiri hweSADC hutarise zvizhinji Zimbabwe, uye kuti vagone kupindira vachibetsera kuti environment ive inoita kuti sarudzo dzive dzijekerere dzive dzinoremekedza zvido zvevana veZimbabwe. chine zvecha tukuza makuti titsaure ne Ulrich Mesadat inyaya ye report rakaenda kumuitwa ne SEAC kuZimbabwe.
Gwaro iri rino ratidzei?
Notaridza kuti Zimbabwe yakamira sei panyaya yekuveredi kuti ite sarudzo. Kufunga kuti ripoti iroro raifanira kunge rakabuda nekukurumidza raifanira kunge rakapiwa kumhuri yevana veMusadati kuti vaone kuti Zimbabwe yakagadzirira here.
Vanorwira kodzoro dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi mutandiri vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Mumiriri weZimbabwe kuDRC uye vaimbova muchuchisi mukuru wehurumende vaJohannes Tomana vashaya nhasi mushure mekurwara kwenguva pfupi vachinzi vanga vachirwadziwa nemudumbu. VaTomana vange vave nemakore makumi mashanu nemashanu ekuberekwa. Vanonzi vakatanga kurwara mushure mekuenda kuHonde kuManicaland. Kuti tinzwe nezve nyaya iyi tabata mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Tabatikana nedzinoparadza idzi dzaambasada wedu Johannes Tomana vanga vari ambasada vedu kuDRC. Tine urombo kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti vashaya kuHonde Valley. Kana tava nezvimwe tichange tichikuzivisai nokufamba kwenguva.
Mashoko emutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari muHarare. Zuva range ratarwa nenyika dzekumawirira rekuti mauto akabvuta masimba muNiger anga adzosera mutungamiri wenyika iyi pachigaro vaMohamed Bazoum rasvika asi paine vakawanda vari kukurudzira nhaurirano kwete hondo. Gungano renyika dzemubatanidzwa dzenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS richagarazve roona kuti rotora danho ripi. Nyika mbiri dzine miganhu neNiger dzinoti Chad neAlgeria dzinoti hadzisi kuzotumira mauto uye dzimwe nyika dziri kutongwa nemauto akabvutawo masimba mudunhu iri dzinoti Burkina Faso neMali dzinotiwo kuda kurwisa Niger kudzisvokosva. Mauto akapandukira hurumende ari kutungamirwa naGeneral Abdurahmane Tchiane avanonzi vainge vachida kudzingwa basa zvakapa kuti varonge kupidigura hurumende. Mauto aya anonzi ave kuda kuti chikwata chekuRussia cheWagner chipindire chichivatsigira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology South Africa muzvinafundo Ricky Mukonza.
Dambudziko rapinda kuNiger idambudziko guru nekuti tiri kuona pachiita makakatanwa kwete pakati penyika iyo yeNiger neECOWAS asi kutoti kwane dzimwe nyika dzakutopindira kusanganisira nekushedzwa kwevari kunzi vabatsiri vekuRussia. Saka izvozvo zvinogona kutiita kuti tinge tane hondo ine vakawanda vari mukati mairi zvinova zvinoita kuti nyaya yacho iwedzere kunetsa.
Ko sei nyika dzakaita sana Russia, America nana France dziri kuda kupindira zvakanyanya kunyaya dzezvematongerwo enyika iko kunyika dzekumawirira kuAfrica?
Chaitika ndechekuti nyika dzakaita sana America vana Russia vana France vanozviona sevakuru panyaya dzezvematongerwo enyika yepasi rose yatingati muchirungu global politics vari kutsvaga kuda kuona kuti vangaita influence munyika dzakawanda kwete chete dzekumadokero kweAfrica asi nyika dzese pasi rose dzichiri kubudirira vari kuda kuisa maoko avo kuti vange vaine control. Saka pane kakurwidzana kariko pakati penyika hombe idzodzi kuti dzinge dzichikontrola nyika dzichiri kubudira nyika dzichiri nyika diki nyaya iyi inotobva kunhoroondo yezvematongerwo enyika nyaya dzecolonialism.
Hapazoite here matambudziko kuri kuti ECOWAS yapindira Russia yotumirayo mauto ari kurwisa mune dzimwe nyika dzemuafrica Wagner.
Ayo dambudziko ritoripo vazulu nekuti hondo iyi kupera kwayo kunogona kunesa nekuti kwakuchipindira nyika dzakati wandei ende hazvizikanwi kuti anogona kukundwa pakaro ndiani. Nekuti Russia nechikwati cheWagner ichi vanogona kunge vaine zvombo zvinogona kudarika seECOWAS. Ipo paine nyaya iyoyi yekuti paita kukuduburwa kwehurumende nechisimba nevemauto iyo iri nyaya isingatenderangwi muECOWAS nemuAfrica mese.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kudengenyika kwenyika kwaitika muguta reZhou makiromita mazana matatu kubva kuBeijing muChina. Nhasi mambakwedza kunonzi kwakuvadza vanhu gumi nekuparadza midhuri yakawanda, asi hapana hapo munhu anzi afa. Makateerera kuStudio 7, munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu, uyewo kubva na 7 kusvika 7:30 manheru egaega muvhuro kubva svondo kusvika svondo pamasaisi anoti 909 AM, 6175, 7255 pashortwave.
Nokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Donzi John Muchenge, the director for Ford Zimbabwe Foundation.
Mukoma John, mukatiudza kuti sangano renyu rinoita basa rei chaizvo?
Sangano redu rinoshanda nevechidiki vanobva kumapato akasiyana-siyana muZimbabwe tichiita nyaya dzekupromota peace and political tolerance in our country ahead of 2023 elections. Maona Zimbabwe irikuita maelections musi wa23 August, anova 2 weeks asara. So tiri kusangana nevechidiki vemapato akasiyana-siyana tichipromota nokukurudzira kuti tibatane, tisarwe, tisaite mhirizhonga takananga nemaelections atinawo muZimbabwe.
Pane misangano yamati mamboita here uye maitira kunzvimbo dzipi chaizvo?
Takatanga kuengeja mapolitical parties muna 2021 and tiri kufara kuti tiri kuramba tichingovaengeja. Mazuva ano takanangana ne11 mapolitical parties ari kuparticipata maelections edu. Tiri kusangana navo kuti pavanenge vachikambena vakambene murenyararo. So takagadzira peace pledge yevechidiki yatitoka kuchasainiwa musi wa10 August, uyezve takagadzira nedokumendi yeZimbabwe youth charter and peace in the electoral processes. Zvichava dokumendi yefana zvekare nemapolitical parties iwayo. Rinongova dokumendi rinovagaidha participation yavo in the electoral processes but in a peaceful way. Ende tinofara kuti nhasi uno tambotaura nevezeki vatipa kuti mvumo yekuti tiite yatinoti voter education, yataiita neNPRC yatinoti voter peace education, yekuti tiengage mapolitical parties tichitaura navo kuti tikurudzire nyararo mukati menyika ino reZimbabwe.
Ivo vemapato ezvematongerwo enyika aya vari kupinda here muzvirongwa zvenyu kana kuti vamwe havatoi?
Vari kupinda rese. Tinofara kuti so far all the 11 political parties dziri kuparticipata mumaelections atakasangana nawo vari kubvuma kufamba nesu. Taimbofamba nevamwe vanga vari 6-7 but takazoengeja vese ekuita maelections vapinde muchirongwa chekukurudza runyararo mukati menyika yedu yeZimbabwe. So tinofara kuti mapuresidendi avo emapolitical parties vari kukurudzira uye vari kufara nebasa la chuku ita reku ingeja ma youth awo kutikuru ziru nyararo tukananga na maileshen di minika ino ya Zimbabwe.
Tiku uona kuti miri jonga ine ngeiri kuti wezere iwo mazua apera zuru kukonzirwa nei sema onirenyi?
Sama onirenyi edu zuru kukonzirwa nevani wari pa kuma grassroots. Nyo kana wari wa chunga nile ma political parties tunona uti last week into Friday ma top leaders ma political parties waka sayana peace pledge maharali ya kaitu wanema church wachiti kia otu wenye nyaro mkati menike ya Zimbabwe padivani wariku ground kuzasi ndio kwa siku ti ee takwarisa kune ingezi ma political parties na yaje message ya jararo yashika kuzasi nikutu kuma leaders wanenge wari wese wachiwira na wachawara pamuchetu atukuvani wanenge wari ground ma supporters ma political parties ndipo kuda ni miri jonga so se organization chini ya political parties kwa kuita maralizi au kwa taure nyaya ziru nyararo taka mbote mamashongs ili nyararo ataka kundira kuma radio stations aridi nufara kutuma mamashongs aliku marizi ma music ya pakiramba chiku kundira the news of information kutu aridi kuma radio wakawanda message ye ili nyararo ishike kuminu wese arimukati menyika ini ya Zimbabwe
ko seizu waka kosha kutimunge mshi taura neve chidi seizu waka kosha kutimunge mshi taura neve chidiki zamurugu ita se sangan
vechikuru havasi wano pinda ma street wachita violence mazuri kutu wa niawa na vechidiki so endo reyu uro eni edu sewe na tindu yo kuchinja behavior uro perception uro attitude yewa na vechidiki bozi ndiyo vano tunwa kupinda ma street wachitura matembo wachitemana wachiputama uindo wachigwa nukuta atuwe ni wakuru wachitaro so tika wana vechidiki vani jusisa nyeri nyararo nyeri bilo mkatini nyika yao chino tinovi imba otikande tinyeri nyararo because iyo ndio vano tunwa kutivarike violence ndio vano manyama situ wachitema pesi wane violence vechidiki ndio vano shantua sema tools of political violence ndio vano wakuru saka tika tisa waka nyasini kati indeje vano vacho varakusha nisho ni wakuru weda wakuru uwa usungia yeye vechidiki wacho kuti ngati ingeje vanhu vacho vari violence yavo vaige kuita mirishonga munyika ine Zimbabwe.
Aiwa tinokutendai zvikuru mukoma John nekupinda muchirongwa chedu.
Thank you, tinotenda maita basi.
Manga makateerera kuna mukoma John Muchenje avo vanotungamira sangano rinonzi 4H Zimbabwe. Aiwa amawadiwa nambitambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisi matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Yesu simba rangu
simba rangu.
Maniro akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Tisingapedzi nguva ngatinzwei mubvunzo wabva kune umwe wedu.
Makadiko vabereki, ini ndinoizwa last munyarara ndobva kuchipinge. Ndaida kubvunza kuna mufundisi Mandisodza panyaya yezvitendero iyo kuti Bhaibheri risati ravepo Jesu asati avapo kutaura izvo here kuti muAfrica munomo vanhu vatema tanga tisina chitendero chedu chataibhilivhera kwechiri. Ndopandingada kuti vanditsanangurirewo ipapo because pamwe pacho muhistory panozi before Christ and then after Christ, which means tanga tagara tine zvatanga tichitendera mwazviri tichitenda futi kuna mambo anova iye Mwari noti Jesu. Ndatenda kana vakandibatsirapo.
Ndinoti manerukwa muri Reverend Mandisodza, mubvunzo uyu watumirwa kwamuri.
Ndinokukwazisai wadiwa vatereri, notenda Mwari vari kutichengeta. Ndotenda tingatase musoko raMwari. Jesu notaura John chapter 9 verse 39, kutonga ndokwandakawira panyika ino kuti wasingaoni waone nevanoona kuti vave mapofu. Tarisazve pahurukuri yakaita nemudzimai weSamaria patsime kubva pa John chapter 4 verse 21 kusvika pa 23. Madzibaba edu ainamata mugomo iri, imi munoti muJerusalemu ndimo munofanira kunamatwa. Jesu akati kwaari, nditende kuti nguva inouya yamusingazonamati baba pagomo iri kana paJerusalemu. Imi munonamata chamusingaziwi, isu tinonamata chatinoziwa nokuti ruponisu runobva kuvaJudha. Asi nguva inouya na zvino yatovapo yokuti vashumiri vezvokwadi vachanamata baba mumweya nezvokwadi. nokuti baba wanotsvaka wakadaro. Tarisa kuti ihurukuro yakafanana na iyoyi yekuti muZimbabwe takanga tine zvitendero zvedu chiKristo chauya ichocho ichokwadi. Asi Jesu unotaura kuti ndakauya kuzosvinudza mapofu. Nekuti vanoona wawe mapofu, tiri kutaura kuti uri kutipa muono mutsva zviri maringe nekunamata kwedu. Ngatitarise pahurukuro yaaita nemudzimai weSamaria, unotaura zvakare kuti nguva yatokwana yekuti hatichanamati Mwari pagomo kana kuti muJerusarema, asi taakunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Zvoreva kuti zvaakutaura kuti munhu wese unokwanisa kunamata nekuda kwechimiro chaapo chitsva chekunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi. Pounobva ataura zvakare aenda kuAthens achiti Acts chapter 17 verse 22 ne23. Imi varume veAthens ndinoona kuti munonamata zvikuru. Nokuti ndakati ndichipfuura ndichicherechedza zvamunonamata, ndikawanawo aritari yakanyorwa kunzi kuna Mwari asikazivikani. Zvino chamunonamata musingachizivi ndicho chandinokuparidzirai. Wadikane hama, ndinoda kutenda nemubvunzo wabvunzwa uyu kuti hausi kubvunzwa nemuZimbabwe chete. Uri kubvunzwa nemakazvarwa Jesu muJerusarema. KuvaJudha vari kuti tine tsika dzatanga tichiita imi musati mauya. Ko zvamaakutiudza ndezvipi? Hungu vaprofita vanga variko, nyanga dzanga dziriko, varoyi vanga variko, izvozvo hazvina kuipa. Asi nemuroyiwo zvakare ari kunzi nesoko raMwari, tendeuka. Pawanga uchiona zvisizvo, taakukupa maziso emweya uchifamba mumweya nemuzvokwadi. Nyaya yedu iri pakuti ngatifambei mumweya nemuzvokwadi. Ndo vanhu vari kutsvagwa naBaba, ndo chiyero chaapo chekuti munhu wese unokwanisa kukwana. Hazvichanetsi kuti ndeyekuchipinge, ndeyekwamuzokomba, ndeyekuchikaranga, asi tinokwanisa kuita nechiyero chimwe chete tigare zvakanaka nyika yedu. Hapana kupokana kuripo, hapana kurambidzwa, asi kungozi taakubva pane mamwe maitiro, pataibatira pane zvinoonekwa, taakupinda mumweya nemuzvokwadi. Dai Mwari wazotibatsira vadikani kuti zvese zviriko tikushira kuti nevaroyi vavo nenyanga idzodzo navaprofita venhema ngavauye kumweya wezvokwadi nekurarama muzvokwadi. Tenzi ari mubatsiri, ndinovimba Baba tanonoka, nyaya yedu iri kufamba zvakanaka. Musika vanhu ariko hungu, asi Jesu akatumwa naMwari mwanakomana waMwari kuzoparidzira nyika ino neparidzira ivhangeri kuti ngatidzokei kuna Mwari mumweya nemuzvokwadi. Ndatenda hangu, amen and amen.
Mukoma last munyarara, tinoimba mubvunzo wenyu wapindwa zvakakwana. Tinotenda zvakare Reverend Mandisodza. Vatereri, kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu kachinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tombotarisa zvabuda munhau dzemitambo. Mitambo yeCastle Premier Soccer League, Dynamos 0, Wange 0. Manika Diamonds 2, Cape United 0. Herentals 2, Triangle 2. Zvabudawo mitambo yenhabvu yeFIFA Women's World Cup iri kutambirwa kuAustralia neNew Zealand. Netherlands yakunda South Africa 2-0, iyo yabva yabuda mumakundano aya. America yabudawo mumakundano aya mushure mekurohwa mumapenalty 5-4 neSweden. Nyika mbiri idzi dzanga dzamboita mangange 0-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vaita musangano kwaMutare nhasi uku kwanga kuine zvuru nezvuru zvevanhu. Sadak yokurudzirwa kupindira muZimbabwe, ropa risati ranyanya kudeuka pamberi pesarudzo. Aiwa, hama wadiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.